zvatiri kuziva isisi ndezvokuti TNF is now yapa mutemo tingati pane act iri kugadzana kuti kana kuti inotaura kuti inoshanda sei. Zvakaitika ndezvokuti hurumende yakazodoma vanhu vanofanira kuva vachigara kuTNF. Saka munhu ega ega anofanira kuva ari nhengo kana memba yemen TNF akatopiwa gwaro zviri pamutemo tingati pachirungu appointment. Saka pakwakaappointwa tingati board reTNF hombe main TNF pakadoma kana kuti appointment again of the management committee pakadoma zvekare vaya vanovatsira mavasa eTNF pachirungu tinoti the technical committee ikatovatsira masenzero eTNF. Ndizvo zvakatoitika. So tiri kutarisira kuti misangano inoteera iyo zvino inenge ichidaidzwa zviri pamutemo ichidaidzirwa vachiteedzera the act. Zvakatosaririra iyo zvino ndezvokuti paiswe tingati pachirungu secretariat yeTNF. Iyo zvino tiri kushandisa secretariat yedu kuTNF vashandi veministry of labor.
Saka musangano uri kutarisirwa kuitwa sondo rinoyu unenge wakanangana nei?
Masondo maviri akapfuura. Technical committee yakagara kugadoma, pane vasa rakaitika ikoko kugadoma. Saka painosangana musi wa 5 main TNF inenge yakutoreceive maripot anobva kumatiasters kana kuti technical committee yakaita vasa kugadoma. Matiasters aya manhatu, pane tiaster inotarisa nezveufumi, pane tiaster inotarisa nezvekushanda kwayo TNF, pane tiaster inotarisa nezvesocial issues, nyaya zvezvipatara, nyaya zveinfrastructure. Saka main TNF inenge yakutoongororwa vasa zvakaitwa nematechnical people ayo.
TNF yakanakira chii kuvashandi vamoyo?
Inopa mukana yekuti vashandi at the national level kana kuti vese vakaungana vashandi enyika yese vanokwanisa kutaura nehurumende, vanokwanisa kutaura neorganized business. Hatisati taona kuti zvinenge zvichitaurwa zvinozovatsira sei, asi mukana uyoyo wakatokosha kuti pane platform iri pamutemo vanozviziva nguva yapfuura tingati zvinosvika 20 years TNF yakagara iripo, asi yaishanda zvisiri pamutemo because kwanga kusina tindoti pachirungu enabling act inoti inoshanda sei.